kuchokwa hicha taurwa na Dr. Skosana maerano nemamirira akaita zvinhu pakubatwa kwemabasa eutano. Vashandi vazhinji vakaita nguva yakanyanya yekutsutsumwa maerano nemabhadharirwo uye pamwe chete nezvekushandisa pamabasa atinobata. Vashandi vazhinji vakasiya vachienda kumhiri kwemakungwa kunotsvaga mabasa ikoko. Zvichida vamwe vazhinji vangadai vakatoenda dai hurumende isina kuzopindira. Yakambowedzeredza mari asi shungu netarifiro dzevashandi ndedzodai mari yacho yanga yawandudzwa kuti vawane zvekuraramisa. Asi vazhinji vakaenda endi mukunzwa kwatinoita mukushanda nekwatinoita navo vazhinji vanotarisirwawo kuda kuenda. Asi kuti hurumende yakadzivisa kubuda kwavo nekuredusa nekulimita maletters of verification anodiwa nemanesi nemacertificates of good standing anodiwa nemachiremba. Dai pasina kuti hurumende yakatoita izvozvo we would have lost an even greater population. Asi kumiswa kwakaita maletters of verification kuri kukonzera kuti vashandi vatsutsumwe vagunun'une machiremba vana mukoti vari kunetsekana chaizvo nekuti tsamba dzakabatwa zvisiri pamupemo zviri kuvadzivisa kuti vaende.
Ivo vashandi vane ruzivo vakaramba vachienda kunze kwenyika uko kunana Britain nekune dzimwe nyika, zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kune vanenge vasara vacho?
Zviri kukonzera matambudziko kuvana veZimbabwe. Sezvamunoziva kuti zvimwe hazvina kuita zvakanaka, zvinhu zvakaoma. Vanhu pavanorwara vaakutarisira kunobatsirwa kuzvipatara zvehurumende nekuti ndiko kunenge kune mitengo yakanaka inoafodheka. Asi kuti waendako unogona kunoshaya vanhu vane unyanzvi, vanhu vakatrenwa zvakakwana. Madepartments akanyanya kuafektwa ndiwo ana ICU, ndiwo anana intensive care sekitora kwandaita, vanana materniti. Kunodiwa mahighly specialized people. Zvino ukarwara ukapisanga dambudziko ukapinda maICU ukawana an inexperienced or junior member of staff, pamwe mabatirwo aunoita anogona kukanganisa kana kuafekta outcome yako. So idambudziko hombe rekuti especially ma highly trained ndichipa example yemanurses, ma highly trained nurses ndo anotanga kuenda.
Asi muchiri kutaurirana here nehurumende pane zvakawanda zvamuri kutsutsumwa nazvo sevashandi?
Takakurukura nehurumende sezvamunoziva panguva yekuratidzira yakaitika muna June Brainery. Hurumende yakauya ndokupamidzira mari kuvashandi. Izvi tinofanira kuti vatende nekuti vakakwanisa kusimudzirawo mari yaakupiwa vashandi veutano. Zvinhu zvinotendwa. Asi kuti kunyange zvakadaro tichitenda zvavakaita, mari iyoyo pamwe haina kuzosvika panotarisirwa oro haina kuzosvika paiva neshungu dzevashandi. Zvinova zviri kutuma vanhu kuti varambe vachivavarira kuenda.